nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maneru wakanaka vatereri. Tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wesvondo ndira 5/2025. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Nsanganya huye, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rinoona nezvekunaya kwemvura royambira kuti mvura yakawanda ichanaya kutanga mangwana, richikurudzira vanogara munzvimbo dzine nzizi kuti vasaedze kuyambuka nzizi idzi padzinenge dzakazara nemvura. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana okurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanakomana nevanasikana munyaya dzedzidzo. Vakawanda vanoti gore ra 2025 riri kuratidza kuti richange riine mufaro wakawandisa kuvatambi pamwe nekuvatsigiri vemitambo. Iyi ndiyo mimwe yemitsoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvekunaya kwemvura uye nemamiriro ekunze riri kuyambira kuti kuchange kuine mvura yakawanda zvikuru ichanaya munzvimbo dzakawanda kutanga mangwana. Bazi iri riri kuyambirawo vanogara munzvimbo dzine nzizi kuti vakoshese upenyu hwavo nekusapinda munzizi dzakavharisa. Muongorori wemamiriro ekunze mubazi iri vababa Maketa vanoti dzimwe nzvimbo munyika dzinogona kutarisana nemafashamo kwenguva diki uye veruzhinji vanofanirwa kugara vakazvichengetedza panguva iyi. Mvura iyi inotevera mafashamo ecyclone Chido akatarisana nenyika nguva pfupi yapfuura.
Totarisira kuti kunge kuine mvura nzvimbo zhinji zvikuru dziri kumusoro kwenyika yedu yeZimbabwe kumatunhu anoti Matebelele North, matunhu ose eMashonaland kureva kuti Mashonaland West, Mashonaland Central pamwe chete neMashonaland East Province. Tinotarisira zvemvura mudunhu reHarare Metropolitan pamwe chete nenzvimbo dzekumusoro kweManicaland pamwe chete nekumusoro zvekwakare kweMidlands Province.
Zvii zvamungayambire veruzhinji panyaya yekuti kana kwanaisa vanofanira kuita sei?
Mvura iyi inogona kuti wandei kune dzimwe nzvimbo zvekuti tinotarisira kuti kunogona kuita zvimafashamu zvenguva duku nekuzara kwenzizi. Nokudaro tinokurudzira veruzhinji kuti kana nzizi dzinenge dzazara varege kudziyambuka, kuti vamirire kuti dziserere kana vachinge vaona mvura ichinge yaserera isisina uturu vochizotsvaka pakasununguka vanoita kuti vayambuke zvisina njodzi kana tsaona.
Tombotarisa nyaya yezvipfuyo uyezve nezvirimwa zvakamira sei muchitarisa mvura iyi yamukuti yakati wandei ichange iri kunaya iro svondo rino?
Tinotarisira kuti mvura kana ikange yawanda kunogona zvekuwanikwa zvirwere zvese kumhuka pamwe chete nekuzvirimwa zvemuminda. Nokudaro veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatore matanho avanodzidziswa navarimisi vavo kuti vachengetedze zvipfuwo zvavo uye nekuchengetedza mbeswa dziri muminda. Tinokutendai huye muramba muchiteerera mashoko anobva kubazi rinongura hambiro yekunze reMeteorological Services Department.
Avo vange vari muongorori wemamiriro ekunze mubazi remamiriro ekunze reMeteorological Services Department vababa Maketa vachitaura vari parunhare muHarare. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana ari kukurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanakomana nevanasikana munyaya dzedzidzo. Kurudziro iyi inoitika panguva iyo zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa musi wa14 ndira. mutungamiri wesangano Female Students Network Zimbabwe, rimwe remasangano anorwira kodzero dzevanasikana, amai Evanice Munando, vanoti zvakakosha kuti vanasikana vawane mukana wakaenzana nevanakomana panyaya yekuenda kuchikoro kunyangwe zvinhu zvakaoma munyika. Vari kukurudzira vabereki kuti vaite zvese zvavanokwanisa kuitira kuti vanasikana vakwanisewo kuwana mukana wedzidzo.
Tatarisana nekuvhurwa kwezvikoro temu yekutanga yegore ra 2025, zvikoro tingati mahigh schools, maprimary school nemamwe mapoli nemateacher training institutions vari kuvhura zvikoro musi wa14 January, zvinova kuti tasarwa nevhiki rimwe chete kuti zvikoro zvivhurwe. Zvandinoda kukurudzira vabereki, ndinoziva kuti iko zvinezvi nyaya yemari iri kunetsa, mari iri kunetsa, ende zvinonetsa kuti tingati munga budget sei mari, nokuti mari ishoma iri kunguva ichipfuurira mune zvekudya. Saka zvatinongokurudzira ndezvekuti ngatibhadhare mafees nepatinokwanisa, ende uyezve tiendese vana vedu kuzvikoro nezvinhu zvakakwana zvavanoshuvira, kunyanyanyanya vana vasikana, nenyaya yekuti kana vazoenda kuchikoro vasina zvikwanisiro zvakakwana vanowanikwa vachipinda mudambudziko rekuzochiva zvanenge zvine vamwe ikoko. Saka ngatiedzei, tinonzwisisa kuti vabereki zvinhu zvakaoma, zvinhu zviri kudhura, mari iri kunetsa, asi ngatiedzei nepatinokwanisa kuti vana vedu tivape zvakaringana zvinodiwa kuzvikoro kuti vasakanganisike muzvidzidzo zvavo.
Ndeapi matambudziko amungati akasanga nevadzidzi nyanya vana vasikana mugore ra 2024 amungada kuti agadziriswe mugore rino ra 2025?
Matambudziko atitakaona akasangana nevana vasikana zvizhinji mugore rapfuura ra 2024 inyaya idzodzi dzemhirizhonga dzanga dzichiitika koro kana kuti munharaunda dzavagere. Vana vazhinji vakamunyukidzwa kuenda pabonde vakaita pamuviri pasina kukwanyira. Ndofunga takaona mugore ra 2024 pakabuda zvekuti pagrade 7 akanga nyora bvunzo ra 2023 vazhinji vachawana kuzoenda 2024 kuchikoro vaine pamuviri. Zvinhu zvinosuwisa zvakanyanya nenyaya yekuti tiri kuona kuti vana vachiri pamazera madiki kunyanyanyanya vasikana vari kumbunyikidzwa kuenda pabonde vachizokanganisika kuenda mberi nezvikoro. Zvatiri kukurudzira mugore rino riri kuuya, tiri kungoti vabereki ngatibatanei, tibatsirane nevadzidzisi vedu kuchengetedza vana vasikana kunyange vakomana, nekuti mhirizhonga iko zvino yave jekerere kumunhu wese. Saka mubereki mumwe neumwe ngaatore chikamu tichibatsirana nevadzidzisi vedu kuti kana mwana achibva kukumba kune vanenge vari kumaboarding school, maticha, vadzidzisi, tiri kuvakurudzira kuti ngavatarise zvakanyanya kuwana vaone kuti zvii zviri kuitika. Ndinoona kuti matambudziko aya ari kunyanya kukonzereswa nenyaya yesocial media. Vazhinji vari kuwana influence yakaipa chaizvo kubva kusocial media.
Shuwiro yenyu ndeyei sesangano rinoshanda nevanasikana vari kuenda ivo kuzvikoro zvepamusoro nezvimwewo iro gore rino ra 2025?
Shuwiro yedu Female Students Network kuvana vasikana mugore rino ra 2025 ndeyekuti tiroda kuti vana vaendere mberi nedzidzo. Kudzidza chinhu chakanaka, vana vasikana vanirwo mukana vakafanana nevana vakomana, vaendese kudzidzo dzemberi. Nekuti tiri kutotanga kuona kuti izvo zvabereki vazhinji vakunetseka, vana unotanga mafomu 1 vana vasikana vamwe vacho vari kutotadza kutozoenda kumafomu 1 nenyaya iri kunetsa. Asi regai nditende zvikuru sei sesangano redu takasangana nana baba vakati wandei vakauya kufima Students Network vachitsvaka rubatsiro vana vasikana kuti vaendere mberi nechikoro. Chikamu kana kuti idano randaona rakakosha zvikuru vana baba ravari kukoshesa udzidzo dzevanasikana. Ende shuwiro yangu kuti kune vanokwanisa kubatsira vana ngava vabatsiri vaendere mberi padzidzo yepamusoro, nekuti ndokuti nyika yedu igobudire. Uyezve vana tiri kungoti aiwa imi zvibatei, tarisaiva nechinangwa chimwe chete chekuti munoda kudzidza muende kumberi mupundutsewo upenyu hwenyu hwamangwana. Pane kuti iko zvino mukamhanyira kuita zvepabonde kana kuti mukamhanyira kuita zvisina maturo zvinokanganisa dzidzo yenyu, munowanikwa muchiramba muri matambudziko aya mamwe chete iwayo, nekuti kudzidza kunoita kuti zvimwe zvinhu zvishanduke. Saka ikurudziro yedu Female Students Network kuti vana vasikana vari kuenda kumayunivhesiti, vamwe vari kutanga mafomu 1, vamwe vari kuendawo kumafomu 4 vachanonyora bvunzo, shandai nesimba kuitira kuti zvinhu zviringane, nekutiwo futi tigonyaradza vabereki vari kutambudzika zvikuru nemamiriro akaita zvinhu muno muZimbabwe, kuti maschool fees ari kunetsa, zvikwanisiro zviri kunetsa kuti mukwanise kuenda mberi nechikoro. Wavanerwa mukana, endai kuchikoro munonyatsoita muzviratidza, moita shungu dzakanyanya kuitira kuti upenyu hwedu hwamangwana huwanikwe huchishanduka. Uyezve nyaya yemhirizhonga, ngatiwe tinoripota mhirizhonga painoitika kunyange ichitanga, kunyange nevavakidzari, kunyange nehama dzedu dzepedyo, ngatimangarei kushungurudzwa ikoko, nekuti taona sekuti gore rapera iri zvanga zvakanyanya chaizvo kuti vana vanga vachimbonyikidzwa saka tinoshuvira kuti 2025 achava gore richanga rine mumwe mucherechedzo wakasiyana.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe, amai Evanice Munando, vachitaura vari parunhare vari muHarare. Zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, icho munopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokukamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo reka reka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro nava Clayton Gonese, avo vanova vechidiki vanotarisa nyaya dzakasiyana siyana vachiongorora zvekare matongero enyika. Ngatinzwei vachitsanangura nezvegore ra 2024 uyezve zvavakatarisira mugore ra 2025.
MuZimbabwe changova chigariro musoro wechiro kushaya nyanga mikana, kana kuti atingati maopportunities kune vechidiki mashoma zvikurusa. Saka naizvozvo inenge inonzi pachirungu iya survival of the fittest, kukwire gomo. Ende kukwire gomo hupoterera, nekuti upfumi hweZimbabwe kana kuti economy kiri kudengenyeka. Naizvozvo vechidiki hongu vanorarama asi kukwire gomo.
Semunyori anonyora zvinyora zvakasiyana siyana, tinoona muchitarita muchinyora nezveupenyu waArchbishop Desmond Tutu. Ndezvipi zvidzidzo vechidiki zvavanogona kuwana muupenyu waVatutu?
Archbishop Desmond Tutu munhu aizikamwa nekuve chiedza munyika yakazara rima. Archbishop Desmond Tutu munhu aimira pachokwadi kunyange zvakaoma sei. Ende Archbishop Desmond Tutu munhu wekuti kunyange diabolos akaita zvinhu zvinoyevedza sei patafura yake, ivo vaidara kuti handidye patafura iyoyo.
Muchitarisa mararamiro akaita vaTutu, ndezvipi zvinhu zvamungati zvakanyanya kukubatai zvakaita kuti munyore zvikuru nezvebasa ravo?
Archbishop Desmond Tutu mufundisi aizikamwa nekuruma asingafuridziri kunge gonzo. Vaingotaura chokwadi sezvachiri. Panguva iyo paive nehurumende yerusaro raGanda muSouth Africa yainzi apartheid, vaTutu vaizikamwa nekutaura chokwadi kunyangwe panga paine mukana wekuti vaigona kutengwa kunze vaNyarare. Asi vaTutu vanoonekwa vari munhu airamba akamira pachokwadi. Uyezve munhu anotiratidza kuti kunyange upenyu hwake hwanga hwakanaka, torawo nguva kufunga nezvevamwe. Munhu anga ari watingati selfless pachirungu, fungawo nezvevamwe, nhunha dzevamwe. Saka vechidiki vanodzidza kuti munofanira kumira pachokwadi, nekuti chokwadi ndo chinokuita kuti uve free. Vechidiki vanofanira kudzidza kuti fanirawo kufunga vamwe kunyange upenyu hwako uchifunga kuti iwewe huri right.
Sezvo tadongorera mugore ra2025, ndezvipi zvamungakurudzira vechidiki kuti vange vachikoshesa mugore ratiri kupinda iri?
Kurudziro yangu kune vechidiki mukoma Taboka ndeyekuti ngavacharasa tariro. Kana pane vanga vaine zvisviviro zvavo zvavanga vanazvo, ngavarege kuzvirasa. Zvinhu zvakaoma, asi nyoka huru haizvirumi. Ngavarege kurasa tariro, nekuti tikaramba takashinga sevechidiki, ramangwana redu rinojeka, uye tichirwira kuti zvinhu zvinge zvakanaka.
Kwanhasi tokumira pano manzwa hurukuro yataita navaClayton Gonese, avo vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vakazvimiririra uyezve vachitarisa nyaya dzevechidiki dzakasiyana-siyana. Tinokutendai vateereri kunge mangwe muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chironga sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube ndichiti muve negore rakanaka ra 2025.
Tinotenda Taboka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa na Evans Zininga we Studio 7.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu.
Ndokuchingamidzai vatereri kuchirongwa chesvondo rino chechitendero tiri kupinda muchikamu chechipiri chemharidzo yedzidziso yatakagadzirirwa naApostle Matinenga veHis Grace Ministries. Muapostora waMwari, tinokuchingamidzai zvakare kuchirongwa chedu chanhasi. Tisakupedzerei nguva, ibvai mapinda mushoko mutigovere zvesvondo rino.
Tinokukwazisai zvakare vatereri vedu weStudio 7. Tinokukwazisaiwo mukoma Zininga nokukwazisai nekuda kwekutizarurira mukana wekuti tikwanise kugoverana shoko ramwari tichipupurira rudo nekunaka kwatinoona kubudikidza naIshe Jesu Kristu. Svondo rakapfuura takataura nhau yekuti takatumwa namwari tikati tiri kuda kuramba tichifamba tichitsanangurirana nekudzidzisana chatakatumwa chacho. Takapfeka mureza wegoyi therefore evangelism outreach, mubatanidzwa wevafundisi vakamira pakutenda kuti atidi kutsaudza pabasa ramwari, asi chinangwa chikuru chekuti mweya iponeswe ndiro donzo redu. Vanhu vangataura vachiti ndakadanirwa zvakati, ini ndakadanirwa zvakati, ini ndakadanirwa zvakati, tisingatsvagi mashoko ekupikisana kana nekudi. Asi zvese izvozvo kunyange zvikawanika, tikanamatira vanga vari varombo vakapfuma, tikanamatira vanga vakabatwa nemadhimona akadzingwa, asi kana pakasawanikwa vhangeri rechokwadi rinoponesa, hatina chatagona nekuti chaka Fira Jesu Kristu inhau yekuti vanhu vaponeswe, vabviswe kubva murima vachiendeswa kuchiedza, vabve musimba rewakaipa vachiuya ku the kingdom yaMwari. Kureva kuti pane vhangeri raJesu, vhangeri rinonzi raJesu. Hakuna vhangeri reprosperity, hakuna vhangeri redeliverance. Vhangeri racho rinonzi vhangeri raJesu Kristu. Saka kune kutsanangudza kunoda kuitwa kwatichiramba tichidzidzisana tichienda mberi, uye nemaprograms atichange tichiita nyika yose tichibatsirana nekuonesana nevafundisi kuti tiparidze vhangeri rinoita kuti vanhu vawane ruponeso. Kana toenda paverse 17 yacho inotaura yachiti ivhangeri rekururama kwaMwari, nekuti pane nzira yakaitwa naMwari yakasvitsa vanhu pakuti varurame. Kana pane nzira yekururama inotsanangudzwa muvhangeri raJesu Kristu, ratinoti tikatarisa kuna 2 Corinthians chapter 5 paverse number 21, panonzi iye akanga asina chivi kureva Jesu Kristu, asi akava chivi kuitira kuti iwewe uwane kururama kubudikidza naye. Saka zvakaitwa naJesu Kristu ndizvo zvatinofanira kuti tizvitsanangudzirwe. Kana tikatenda mazviri izvozvo, ndipo panouya ruponeso, kuti Jesu vakava chivi, vakafa pamuchinjikwa vachiripira mhaka dzako. Zvizvozvo zvine mutsanangurirwo wazvo, izvozvo zvine kududzirwa kwazvinoitwa. Zvese izvozvo kana zvatendwa zvapuwa kumunhu, munhu azvigashira, then anowana ruponeso. Saka ukagashira vhangeri unowana ruponeso, ukatenda muna Jesu unowana ruponeso. Kwete kuenda kuchechi, kwete kutarisa mufundisi, asi vhangeri nekupupurwa kwaro kwechokwadi kwezvakaitwa naMwari kubudikidza naIshe Jesu Kristu, ndizvo zvatichiramba tichigoverana nazvo. Kuti kunyangwe nepatiri kunamata, hatisi kungonamata nekuti tiri kuda kupfeka bhachi, hatisi kungonamata nekuti tiri kuda kupfeka garments, asi tiri kunamata tichiti takatenda mune muponesi anova Ishe Jesu Kristu. Baba, ndinokutendai nezita raIshe Jesu Kristu. Ndinotenda nekuti makatida nekutida kukuru, mukatipa mwanakomana wenyu Ishe Jesu Kristu kuti ave chibayiro nekuda kwezvivi zvedu. Akafa, akavigwa, akamuka muzuva retatu, iri dudziro yekuti chibayiro ichi chakanga chagashirwa kwamuri, kuti kana ani nani anenge atenda maari haachazova anoparara, asi anowana upenyu husingaperi. Tinokutendai nesimba nekugoneswa kuti tikwanise kupupura nekududzira vhangeri irori nyika nemweya yevanhu ikohwewe, sezvo makatiisa mubindu renyu kuti tipowe mweya yamakafira muzita raIshe Jesu Kristu tinokunamatai. Amen.
Tinotenda zvikuru kwanhasi togumira pano. Toti chikamu chechipiri tapedza, svondo rinouya tokupai chikamu chechitatu. Vateereri ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Vakawanda vanoti gore ra 2025 igore riri kuratidza kuti richange riine mufaro wakawandisa kuvatambi pamwe nevatsigiri vemitambo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Gore rino riri kusimuka zvakasimba mumitambo. Musi wa 25 ndira ane sarudzo yevachatungamira nhabvu munyika pasi pezifa. Sarudzo ii yasara nevanhu vatanhatu vari kurwira utungamiri hwesangano iri vanoti vamashau gore, vatwainpiri, vanobile magwizi, vafilimon machana, vamartin kweza na makwinji somapiri. Izvi zvinotevera kumiswa kwavavota magaya, vatemba muliswa, vafara ijere na benjani mwaruari ne komiti yezifa ethics and integrity vachinzi havakodzere kukwikwidza. Asi mwariwari ari kupikisa danho iri mudare remitambo repasi rese Record of Arbitration for Sport achida kuti kumiswa kwake kusendekwe parutivi. Musi mumwe chetewo kuchatsarudzwa vatevedzeri vemutungamiri wezifa vaviri, mumwe wacho achifanira kuve ari munhukadzi. Pamusoro pezvo kuchatsarudzwa zvekare nhengo nhanhatu dzebhodhi rezifa. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti vari kusarudza vanofarira kuita basa nemazvo kwete kutungamidza mari.
Vachada vanhu vanotarisa homwe dzavo zvioko muhomwe mukusarudzana mukutungamirirana bhora ngazvive zvichipedzwa.
Vachasarudzwa vacho vachange vari panyanga apo chikwata cheZimbabwe Warriors chichaenda kumafinare AFCON 2025 ayo ari kuitirwa kuMorocco kutanga muna zvita. Zimbabwe ichaziva kuti yaiswa mugungano rimwe chete nezvikwata zvipi musi wa 27 ndira apo pari kuitwa mubatanidzwa wezvikwata nesangano reCAF. Aimbotambira Cape United George Mudiwa ane chishuwiro chekuti Zimbabwe iiswe mugungano riri nani pane ayanga ichiiswa makore apfuura.
Takukwalifaya kudaro timu yedu iri kutamba zvakanaka, iri kutamba zvakanaka kudaro. Tinovimba kuti kuAfcon ikoko tikaiswa mugrupu riri nanewo tinoenda mberi.
Zimbabwe ndiyo imwe zvikwata makumi maviri nezvina zvichange zviri kumakundano emuAfrica aya ayo ari kutanga musi wa 21 zvita 2025 kusvika musi wa 18 ndira 2026. Semakore ose makundano ekasolaga Premier Soccer League ari kutarisirwa kuve akabaka moto aine zvikwata zvitsva. Kwekwe United, Zeta, Wange, Triangle neScotland. Asi nyaya yeScotland ndoiri kutaurwa nezvayo kwese kwese nekuunganidza kwayaita vatambi vane mukurumbira. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti vacharisa zvangachiitika pamusika wevatambi makundano emwaka uno achanakidza zvikuru.
Kuona kunge kuchange kune makwikwi palitino yegore ne ndinofunga kuti ingatore mukombe ini ndakazvitarisa ndinoona kuti Dynamo this time inotora mukombe
zvikwata zviviri zviri PSL Dynamo neSimba Bora zvange zvakamirira nyika makwikwi Africa Dynamo iri kutamba muCAF Confederation Cup Simba Bora ichitamba muCAF Champions League uko chikwata chenyika chemutambo werugby chemasebos chichange chakananga kuUganda munanyamavhuvhu chichidzivirira mukombe wacho weAfrica Cup. Zimbabwe inofarira kurova Namibia kumakwikwi aya kuitira kuti isimbise nzira yayo yekuenda ku 2027 World Cup. Namibia ndiyo yatora chinzvimbo chekumirira Africa World Cup kubvira muna 2001. Captain weZimbabwe Sebos Hilton Mudariki anoti akutarisira kunokunda zvekare kuUganda uko Zimbabwe yakarova Algeria mufinari ya 2024.
Ndoramba ndichikumbira masapota zedu vari muZimbabwe nevamwe vari kunze kuti varambe vachisapota.
Chimwe chikwata chenyika chemutambo wetennis chichange chichikwikwidza mumitambo yeDavis Cup yeWorld Group 2 Qualifiers. Vatevedzani Benjamin naCourtney Locke ndo vachange vachitungamira chikwata ichi. Makore apfuura chikwata chimwe chetecho chaitungamirwa naByron naWayne Black. Chikwata cheCricket chemaChevrons muna chikumi chakananga kuEngland kumitambo mitatu yezuva rimwe pamwe nemiviri chine chinangwa chekuunganidza mapoinzi ekuenda kuWorld Cup. Chikwata cheChevrons chiri kubva mukurohwa neAfghanistan mumitambo yezuva rimwe ayo ane mapoints ekuenda kuWorld Cup. Mutambi wekarati Wilfred Mashaya anoti ari kutarisira kutora zvekare bhande rake reKobudo World Weapon Champion apo makundano epasi rese aya ari kuenda kuUnited Kingdom kubva kuGermany. Vakawanda vanotsigira mitambo yakasiyana-siyana vanoti zvikwata zviri kumirira nyika mumitambo yakasiyana-siyana zvinofarira kusimudza zvine musindo mureza wenyika mumakwikwi azvinenge zviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri yechino chizivizo chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi update, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kudzvanya pakanzi follow. Kune vanoda kushandisa linki munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai linki yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Bazi rinoona nezvekunaya kwemvura rinoyambira kuti mvura yakawanda ichanaya kutanga mangwana. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana okurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanakomana nevanasikana munyaya dzedzidzo. Vakawanda vanoti gore ra2025 riri kuratidza kuti richange riine mufaro wakawandisa kuvatambi pamwe nevatsigiri vemitambo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com kana pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. A
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 5 kuzibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje sihlaziya ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ngomnyaka odluleyo lokuthi kulomthelela bani wona lo esesiwusungule oka 2025.
Ama-sanctions lawo okwenza ukuthi bebelokhu bewafakile bengawakhiphi yikuthi bayakwazi ukuthi azwi ubuhlungu njalo angumzamo ukuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende.
Kwezemidlalo sixoxa loSithulile Mlotshwa ohlala kweLebotswana lapho asedume ngokuba umdlali lomxeqeshi webhola lokuqaga netball, yena ochasisa ngohambo lwakhe.
Ngaya eMalawi 2016, ngaya phesheya eSingapore, ngabuya le bronze medal. Kwanjabulisa kakhulu ngoba kwakuyikuqala ukuphumela phandle isiya phishe.
Zonke lezindaba leziphathelane labatsha, amasiko lezokholo ziyalandela. Namhlanje sihlaziya ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe eminyakeni esisanda ukugqiba oka 2024 lokuthi kulomthelela bani kulo esesiwusungule oka 2025 kwezomnotho lezombusazwe. EleZimbabwe liqinise ubudlelwano balo lamanye amazwe afana lele China lele Russia, njalo ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kusobala ukuthi lizaqhubeka ngokufanayo ngomnyaka ka 2025. Ngenyanga kaMpandula, eleZimbabwe lasayinelana izivumelwano ezedlula ichumi lasikhombisa lelizwe leChina kulandela umhlangano walelo lizwe labohulumende beAfrika abedlula amachumi amahlanu. O9th Forum on China-Africa Cooperation, uMongameli Emmerson Mnangagwa waxoxisana lomunye wakhe uMongameli Xi Jinping, wahlangana labo somabhizimusi beChina athi bazatshala imali eZimbabwe. Kodwa uMnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies, uthi kufanele eliZimbabwe lingaqelibezelwa kulezi izivumelwano.
Lanxa kuthi siyathusiyezwa khona ukuthi siyadlelebezelwa etafuleni lapha lephele le-trade iChina iyabuyithathe ekufunayo, mina kangiyisoli kakhulu iChina, ngisola thina asikwazi ukuhamba emgodini sithathe litshe elimhlophe lanothiwa yikwatsi senze ulutho ngalo. Le-America le-Britain, wonke umuntu ofuna ukudlelana neZimbabwe kule nto ayifunayo,
ngesikhathi kuqhubeka umhlangano weForum on China Africa Cooperation, umsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohati wayese Indonesia lapho eleZimbabwe elasayinelana ezinye njalo izivumelwano lalelo lizwe. UMnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elobuciko kumonitoring and evaluation, uchasisa impumela yalezi izivumelwano ezande ukusayinwa nguhulumende.
Lokunye abasenzela khona mhlawumbe ungafica ukuthi bayancedise kwakhena amadamu, bayancedise kwakhena lokhuyana lalokhuyana, kodwa inhlawulo esiyibhadalayo akutsho ukuthi baye besincedile ngaleyo ndlela, kodwa baye bedinga amangena njani ukuthi babe sebehuquluzwe okuncane khonokho lati esikuthembile. I-Afrika yonke jikelele ungayikhangela silobudlelwano obunjalo leChina kakhulu mpela, ama-Asian countries le singathi ngama-big countries ku-Asian continent. Yikho-ke mbalise iRussia ngabalisa leChina.
EleZimbabwe lajanqula ngokuthola isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo womanyano weSADC ngesikhathi amabandla aphikisayo elizweni kanye lele Democratic Alliance ele South Africa labalwela amalungelo oluntu besithi akufanelanga lisithathe lesi isikhundla ngoba liyephula ilungelo loluntu. Ngaleso isikhathi kwakulabasekeli bebandla le-CCC labalwela ilungelo loluntu ababevalelwe entolongweni, njalo amagqwetha abo esithi babotshwa mahlayana. Omunye owasola lokhu ngumnumzana Solani nje Mnyama Moyo owebandla le-CCC.
I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi abantu bathengiselwe.
constitution of Zimbabwe iyavuma ukuthi nxa kufunakala ukuthi inhlanganiso njengayiphi iyahamba emapholiseni ibatshele ukuthi thina ngelangeli nje sifuna ukuba nenhlanganiso kumbe sizafuna ukuthi sibe nama-demonstration esiyenzayo. I-constitution yezimbabwe iyavuma lokho.
Kodwa ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Mbongeni Dube ngomunye othakazelela inyathelo le-SADC lokuthi eleZimbabwe kube yilo eliphethe amatomo kulo omanyano.
Kathesi isikhathi sokuthi sibe senza ingqubekela phambili senza ama-development bika ama-difference aside.
Ngenyanga kaMfumfu amalunga ebandla lezanu PF asayina ugwalo lokusola izijeziso zenotho ngelanga elaziwa ngokuthi yi-SADC Anti-Sanction Day. Kodwa umeli wesigodlo semelika iZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont wathi izijeziso azetheswanga abantu beZimbabwe bonke kodwa abalutshwane kuphela namankampani athile ngezizathu ezimqoka, njalo kufanele uhulumende alwisane lenkohlakalo elizweni eyiyo ebangela ukuwa komnotho. Omunye wabasayina lolo gwalo umnumzana Witness Dube umsekeli webandla elibusayo.
Ama-sanctions lawo ngabe ayengelancedo ephongukuba ngama-sanctions babengasoze bawafake eZimbabwe. Okwenza ukuthi bebelokhu bewafakile bengawakhiphi yikuthi bayakwazi ukuthi azwisa ubuhlungu ilizwe leZimbabwe, njalo angumzamo wokuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende.
Ngenyanga kaNhlangula eleZambia lathi selikhalaze ukuthi umanyano we-African Union lowe-SADC ungenele kungxabano yalo leZimbabwe kulandela amazwi kamongameli Mnangagwa abikwa wawatshela omunye wakhe weRussia umongameli Vladimir Putin ukuthi elemelika lihloma eleZambia ngezikhali kodwa libandlulula eleZimbabwe. Isiphathamandla sikahulumende walelo lizwe umnumzana Mulambo Hayimbe walandula okwathiwa umongameli Mnangagwa isithe leZambia lilobungane leZimbabwe leRussia, njalo ilizwe lakhe lakhalaza ukuthi umanyano we-European Union lele melika bethule izijeziso abezethesa eleZimbabwe. Abanye abalwela amalungelo eluntu emazweni angomakhelwana agoqela ele Mozambique, lele Zambia, lele Botswana bethesa eleZimbabwe icala lokungenela kunhlelo zokhetho kulawo mazwe, kodwa uhulumende uyakulandula lokhu. Iningi lilindele ukubona ukuthi kambe kozala ngomoni kuwona lo umnyaka kubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe lokuthi izivumelwano ezasayinelwa nayo zizaletha intuthuko na kwezomnotho lakwezombusazwe. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Ngiyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa nomkhokheli wabatsha kwinhlanganiso ye-National Democratic Working Group umnumzana Comfort Mpofu ngomnyaka ka-2024 kanye lokukhangelele ngabatsha ngomnyaka ka-2025.
Ya, umnyaka ka-2024 ubunzima kwabatsha kakhulu indlela ezishiyeneyo. Ngaba ngokuswelakala kwemisebenzi kwezomnotho even lamalungelo. We have experienced ukuthi abaningi, let's look at i-Avondale 70 labayana ababotshwayo lo Honorable Timba kwangabatsha. It's lama arrest amaningi ayenzakele 2024 ebeyisayini ukuthi kwezamalungelo akumanga kahle. Then kwezomnotho we can see ngendlela even abagcwele ngayo phandle abatsho ukubona hhayi akulokhu khona le misebenzi kayikho. So it's a clear indication into 2024 ubenzima. We look even lokuthi sebeswele imisebenzi azosiba le-rise of ama-drug abuse, drugs and substance abuse at kodwa kuma-newspaper and all kutshengisela ukuthi bekungamanga kahle ngomnyaka ka-2024.
Umnyaka ka-2025 wona singakhayelela ukuthi kungaba le nguquko ekhona na ikakhulu kwabatsha eZimbabwe.
Inguquko kwabatsha eZimbabwe okwakathesi angazi ukuthi singawubika njani, but it's sakhatshana ukuthi yenzakale ngoba esibhekane lakho it's i-issue ye-politics, it's a political issue, issue ye-misgovernance. okufunakalayo nje ukuchinja abakhokheli. Khona siyathola indlela, khona siyathola indlela engcono o abantu abangcono abangavulela abatsha indlela ezinye zokwenza imali kumbe indlela zokuthola imisebenzi, ngoba as long as silabakhokheli labesilabo kunzima ukuthi abatsha bethole imisebenzi. Ngoba nje ubabone ukuthi vini bakhweze leminyaka yokubuya kupentshini, utshengisele ukuthi abafungi uvulela abatsha indlela sokuthi labo bethole imisebenzi, bafuke continue besebenza bengamaxhegu lesalukazi. So u-2025 la uzaqhubeka siba nzima for abatsha, akula la ukuzatshintsha, kodwa engaba nzima mo for abatsha nxa singaqhubeka silabakhokheli bona labo.
Kodwa abaningi bayakhonona kuphela, yikuyini obona sengathi kufanele kube khona eZimbabwe okungenza ukuthiwe abatsha bayaphumelela? Izinto ezifana lani elikhangelele ukuthi zibe zisenziwa ikakhulu ngalo mnyaka ka-2025?
Ayang people as we answer in 2025 as we expect time. It's an environment whereby after graduating we're able to sithole imisebenzi njengawo kwamanye amakhantri, ukuthi even omunye yenza okwezandla ngikwanisa ukuthola imisebenzi, even abayenza abafocus on ama-talent abo ekwanisa uku-cultivateka like amanye ama-countries or South Africa and all that. We just need that space sabatsha abeZimbabwe ukusibe lakho khona lokhu, lathi sizibone njengabanye abatsha abe-Africa kwalapho.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomnumzana Comfort Mpofu okhokhela abatsha kwinhlanganiso ye-National Democratic Working Group. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngetabokancube. Abafuna ukungena kuhlelo lwabatsha lienelisa kusithinta kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 394 7156 +1 202 394 7156.
Lesizwe ezamasiko
sigcina amasiko
ngiyalamukela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Yimi wenu uMthembu Sithembayo uKips Dube. Namhla-ke sixoxa ngodaba olunye olumangalisayo, abantu abaningi bona ngani bangabe sebekukhohliwe ukukleklea. Nxa ukwazi ukuthi kuyini, uza kuzwa namhlanje ukuthi kambe kusakhona kumbe akusekho. Nxa ungakwazi njalo uzeza ukuthi kuvele kuyini. Silenhlanhla ngoba silo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Ngwenya, sakwamukela ukuhlela.
Sanibonani bakuDube, sithi nyaka omutsha kubalaleli nakwasakazi.
Ye, siyakubonga kakhulu, lathi sithi nyaka omutsha omuhle kuwe. Akusitsheleke ngokugega baba Ngwenya, kuyini vele?
Sikhuluma nalokho okwakwenziwa ngabasendulo, ikakhulu abangapha ohlobeni lwabangoni. Ngingazi-ke nxa kukhona nabanye futhi, kodwa-ke ngizothi bakhona ngoba ngiyababona laphana esizweni saseKenya abasekhona nanamhlanje. Ukugega kuyikusikwa kwendlebe, kwakuyayisikwa ngempela engathi kuke ngavulwa ilokhuzana kube nembobo enkulu ngempela engangena into ebiza kuthiwa ilokhuzana isikhafu. Eyayingena ilokhuzana ibe lugojwana nje olusikwa kahle, isingena nje laphana ezindlebeni kuyindlela yokucecisa. Kodwa-ke ngizazama ukuthi ngijule kancane ngokuthi ukugega lokho uma sisizwa kwakuvele kuqale kanjani.
Njalo vele kwakungukwani ukufake sibe ngamafutshane kona
uma sisizwa babuduwe ukugega lokhona, noma nje kwagcina sokungani singakuyiza sithi lokho okuthiwa yifeshin. Kodwa-ke uma sisizwa kuthiwa akuzange kuqale kahle ukugega lokuyani, uzakhumbula ukuthi eminyaka yabo-1400 kusiya ku-1600 kwase kungene abantu ababevela phesheya, singabala ababevela kubomelika, kubala amaphutukezi, sibale nama-Arabhu. Yikho-ke babefika laphana bezikhethele ebantwini abamnyama laphana, abantu ababukeka kahle. Nxa besuka bebabuka kahle, bese behamba-ke baye bathengisa, bebathengisela kwamanye amazwe aphesheya. lokho kuthiwa is slave trading yikho ke okwadala ukuthi abaningi bese bedala ukuthi bazisike bebukeke kabi esingabala nokukhekela okuxa kwabangela yikho lokho yingakho ubona nje abantu balaphana ekhenya kuthiwa ngamasayi bayazisika ngempela izindaba zomlomo lezi uthole nje umuntu okhona engabukeki kahle so kuthiwa babekwenza lokho bezama ukuthi bagweme ukuthi bengabi ngabazakhethwa ikhethelo kuyathengiswa
ye kathesi siyakundivele ngala kusekho ukuthi kambe kungaphenduka futhi kumbe vele hayi sokuzokuthabanisa
yikuthi izinto lezi nxa uzibuka zifana nalokhu yokubona kusenzeka ezimoteni nxa ukhangela imoto zakudala zilokubuya sezingenye indlela kodwa uthi ayikhangelise sibone ukuthi yona ikha ifana naleya moto esasithi lufuphi yakudala kodwa isibuya isiyachunga simanje manje siyakubona ke kwenzeka namhlanje abantu ababona kulalento yokugqoka kwamacici uthola abantu bezibhoboza ezindlebeni abantu sebeze bezibhoboza noyini kuyabonisa ngempela ukuthi zona zezane izinto ezazenziwa kudala ziyeza manje but sezisiza zinesinye isimo esingathi sibe simanje manje esinye ngempela esingani siba ngemikhuba ehlasimuleso mzimba
bala khonapho ngamaphitshane baba ngwenya
hayi siyayivala nje ngakho khona loku ukuthi kwagcina ngempela sokulisiko elibonisa futhi elifana lophawu okwakusenza kube lula ukuthi nxa ubona umkhethi ekhethile suzabona ukuthi hayi lona ngempela mhlawumbe ngohlobo lwabantu oluthile ikakhulu amanguni ke ongabadala esababona abanye noma sikhula babe selakho khona lokuthola ukuthi bayayisika indlebe esolufaka lokuthiwa yizichazo abanye baye bethi ngamadikazi kodwa kuye kwabezothiwa ngamadikazi nesimanje manje sokuqala ukungathi ukuba ngamacici le mbobo zakhona sezisiba ncane kodwa empeleni izimbobo zakudala zaziyilezi ezivuleke kakhulu
hhayi ke siyakubonga baba Mgwenya ungadinela kusasa lamhla ke besixoxa lo mnumzana Mbuso Mgwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
siyabonga bamtoa
iye ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo lalelani inhlelo ezilandelayo belilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke
Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington
Ikudibana kuhlelo vuselela umoya igama muntungamili nkomo namhlanje silomfundisi usenisipanda
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukuba kuhlelo lolu
usiphatheleni namhlanje
ngifuna namhlanje sibale kumahubo 90 ivesi nga 4 ithi yona ngoba iminyaka eyinkulungwane ekuboneni kwakho njengosuku olusanda kudlula kumbe njengomlindo webusuku lokhu kuyamangalisa ngenxa yokuthi kithi nxa sicabanga iminyaka eyinkulungwane isikhathi eside kakhulu nxa sisikhangela ngamehlo ethu siyabe sibona kuyisikhathi sibile side kakhulu kodwa ke siyananzelela ukuthi uNkulunkulu liminyaka eyinkulungwane nxa eloba lapha uMose onguyowaloba leli hubo uthi yena kuNkulunkulu nxa nje kuyabe kungani ubusuku osobedlule ikanti kithi lo muntu uthi umuntu aphile nje iminyaka esingathi eyi-70 years kumbe sithi 80 years kuyabe kuyinto emangalisayo kithi kungani isikhathi eside kodwa kuNkulunkulu kutho ukuthi nxa eyabe khangela iminyaka eyinkulungwane njengokudlula kwebusuku kutho ukuthi liminyaka thina esiphilayo incane kakhulu 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 so kutho ukuthi nxa singaba le ngqondo enjalo sizananzelela okokuqala ukuba iminyaka yethu nxa silapha emhlabeni ayinde ngendlela thina esicabanga ngayo imlutshana kakhulu ngakho kumele ukuthi siyisebenzise ngenhlakanipho siyisebenzise njalo sinanzelela ukuthi isikhathi siyedlula abantu abaningi bajayele ukumelela umnyaka omutsha siyawumelela sithokoze ukuthi hayi sesingene eminyakeni omutsha kodwa kutshithi kuNkulunkulu akula kungena umnyaka omutsha ngoba uNkulunkulu kasebenzi ngesikhathi sethu usebenza kodwa singathi nama seasons ngezikhathi zakhe nxa ekhangela izikhathi asiphasona ukuthi kwenzakale olunye ulutho. Ngakho ke lokhu kumele kusinike inhlakanipho nxa uMose uthi yena nxa eloba lapho uthi uNkulunkulu sifundise ukuba sibale amalanga ethu ukwenzela ukuthi inhliziyo zethu zibe nokuhlakanipha. Ngoba sinanzelela ukuthi iminyaka yethu imlutshwane. So kuyini sabe sihlakaniphani khona nxa singaqalisa ukukhangela iminyaka yethu njengeminyaka njengokuphazima kwesu kuphela kwayo? Okokuqala, isikhathi kumele sibe ligugu kithi. Isikhathi olaso siligugu kakhulu. Isikhathi okumele ukuthi ngaleli khefu ucabanga ukuthi abemuli ngilesikhathi labona, ngilesikhathi lemuli yami, ngilesikhathi labantu abami, ngilesikhathi yini sokuba ngibe labo. Sibe lokuthokoza nje sisonke. Silesikhathini sokuhlala phansi sithandaze sonke siyimuli singabuyela emsebenzini. Isikhathi leso esiqakathekileyo kakhulu okumele ukuthi usicabange ube lemuli yakho ubafonele nxa bekhatshana. Ayisi isikhathi sokuba uchithe isikhathi esiningi ukukhulumisana. Okwesibili okumele sikunanzelele ukuba nxa isikhathi sisimlutshwane, isikhathi okumele sinanzelele ukuthi kambe uNkulunkulu simnike isikhathi esingakanani. Wena empilweni yakho ezintweni zonke lezo zenzayo, uNkulunkulu ulesikhathi esingakanani omnike sona? Nxa ungacabanga iminyaka osuyiphile nxa ubala amalanga, wonke amalanga lawa otshona usiba lawa, singathi ngeviki ulamalanga, ulamalanga akho uyakumnikela uNkulunkulu ilanga lakhe yini? Ukuthi hayi uNkulunkulu leli langa niyaphumula, ngikunika wena, ngitshone ebukhoneni bakho, ngenza izinto eziqondane lawo. Yikuphi okwenzela uNkulunkulu ngamalanga wonke lawo osuwaphilile ongakubeka eceleni ukuthi hayi lokhu ngokukaNkulunkulu? So ingqobe leyo uNkulunkulu asinikayo yona. Okwesithathu, kumele sinanzelele ukuba indlela esisebenzisa ngaso isikhathi sethu uNkulunkulu nxa ekugcineni sesingasekho lapha emhlabeni, sesiphila ebukhoneni bakhe, sesiye kuye, uzasibuza ukuthi kambe ngalesi sikhathi wasebenzisa njani isikhathi lesi engangunike sona? Wasebenzisa ngenhlakanipho, bazangusebenzise ngenhlakanipho.
Akuyiphethe mfundisi.
Siyabonga ukuba uNkulunkulu sinika umusa wokuba sibe kwazi, njalo sithandazela wonke umuntu olaleleyo kulabo abazizwa ngani bachitha isikhathi sabo besenza ezinye izinto. Siyathandaza ukuba babuza basiza ukuba ngalezi nsuku ezinye abazabalazo bazokusebenzisa ngenhlakanipho ezaletha udumo lenkazimulo kuwe. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo Vuselela Umoya, silomfundisi uSenisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sibonge uNtungamile obesethulela ezokholo lwesiKristu. Wezemidlalo, intatheli izindaba yethu uNgqele Dube uxoxa lo sithulile Mlotshwa ohlala kwele Botswana lapho asedume ngokuba ngumdlali nomqeqeshi webhola lokuqaga ele netball. Yena ochasisa ngohambo lwakhe.
Umlotshwa waqala ukudlala lo mdlalo esafunda izifundo zezinga eliphansi eLotshe Primary School eMakhokhoba koBulawayo. Uthi kuninga ekwenza isikolo kodwa wakhetha umdlalo we-netball ngoba yiwo osenhlizweni yakhe.
Uzalo lokoBulawayo, ngikhulele eMakhokhoba ngafunda eLotshe Primary laseSobuka Secondary. Umdlalo we-netball ungiqalisa ukudlala ngifunda uGrade 1. Bengigijima, bengihlabela, bengisenza idrama, bengigida isitshikitsha. Kodwa ngokuthanda kwami i-netball ngakhetha yona isaseprimary.
Umlotshwa owadlalela iqembu leJopa kanye lele Highlanders uthi waliqondisa kwele Botswana esethole umsebenzi wokudlala i-netball ngesikhathi kwele Zimbabwe kungabhadalelwa ukudlala lo mdlalo.
1994 ngasuka ekhaya ngazobuya eBotswana ngizodlala i-netball njengomsebenzi. Ngathola ama-medals ukuba yi-player of the tournament, best defender of the tournament. Ngidlalela iqembu elibizwa Nodwane Netball Team.
Uthe esebona amalanga okudlala esemtshonela wathatha inyathelo lokuqeqesha wakhokhela iqembu leNodwane.
Ngo-2003 ngaqalisa ukufundela ukuba ngumqeqeshi. ngidlala inetball ngapha ngiqeqesha ngo 2010 ngaba umqeqeshi wenotwane kuze kube lalamhlanje lokho ngiqeqesha iqembu lenotwane.
Bathe bembona esenza izimanga lenotwane, abakhokheli benetball kwele Botswana babona kulungile ukuthi bamqhashe aqeqeshe iqembu eliphezulu kulelo lizwe.
Ngo 2013 ngabizwa ukuba umqeqeshi welizwe le-netball yeBotswana, ngaya eMalawi. 2016 ngaya phesheya eSingapore, ngabuya le-bronze medal. Kwanjabulisa kakhulu ngoba kwakuyikokuqala ukuphumela phandle ngisiya phesheya.
Umlotshwa uthe uyajabula kakhulu ukuthi wasuka kwele Zimbabwe waya kwele Botswana ngoba kumnikeze amathuba okukhula emdlalweni lo osenhlizweni yakhe. Uthi ulesifiso sokuphenduka ekhaya azokhulisa amanye amantombazana ajabulela lo mdlalo njengalokhu wakwenza kwele Botswana. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, yimi uNqwele Dube.
Zigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lerumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi ezikampunzi nobhejane liphethe ingoma zalo ezimbili ezintsha. Kudaba esilethulelwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7.
Amagama wethu okuzalwa nguyakhani Dunga lo Mavelasi Ndlovu, ngokudabuka ngokuzalwa siselwagwelu esigabeni saseMtabamhlophe. Mina ngisesigabeni sakoMandlazi and then omunye usesigabeni saseJonkola. Inombolo zocingo ngizozifaka esisebenzisayo emculweni sisaqala nje sisacanda nje indima nathi. Sinama-track so far i-2 kuphela i-USST sakhona ukuwayenza i-2 nje kuphela.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngibatshiyela amazwi athi sisamumetho okukhulu kakhulu esifuna ukuxoxa nabo, esifuna ukuba ethulela khona kusasekunengi, sidinga nje inkuthazo nokuvulelwa nje sikwazi nathi ukuthi siqhubeke siye phambili.
Lelo bekuliqembu elizibiza ngokuthi ezikampunzi nobhejane. Abangathanda ukuxhumana lalo eliqembu nanzi inombolo +27 721 031 762 kanye lethi +27 652 491 775. Ulivalelisayo yimi uSithandekile Mhlangane sithi asidibaneni njalo kusa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.